Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 26 mbudzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vokurudzirwa kubaiwa nhomba sezvo chirwere cheCOVID-19 chodzoka zvine mutsindo kuSouth Africa, apo vakawanda votarisirwa kudzoka kubva kunyika iyi pazororo rekisimusi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira hurumende kuti ipe hofisi yamabharani mukuru wehurumende mari yekugadzirisa zvitupa kuti vanhu vatange kunyoresa kuvhota. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vosvitsa makore mana vachitungamira kubva zvapidugurwa hurumende yamushakabu Robert Mugabe nechisimba, asi munyika musina kuwirirana kuti vavandudza zvinhu here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuSouth Africa hunonzi hwave kutanga kukwira zvakanyanya, zvotyirwa nenyanzvi kuti zvinogona kureva kuti chirwere ichi chave kudzoka zvine hukasha kweChina kana kuti fourth wave. Uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi hwakwira kusvika pazvikamu 21 kubva muzana, uye zvikaitika kwemazuva manomwe zvinenge zvoreva kuti chakwira zvakanyanya kusvika pane zvaiitika muna Gunyana. Ongororo dziri kuitwa dziri kuratidza kuti muHauteng, umo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda, ndimo mune vari kubatwa nechirwere ichi vakawanda. Dzimwe nyika dzatodzoka chirwere ichi zvine mutsindo dzinosanganisira Romania, Austria, Russia neGermany, iyo yave kudzika mitemo yakaomarara kune vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Nyika idzi dziri kuchema-chema kuti vanhu vari kuramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Zimbabwe inoti ine nhomba dzinosvika mamiriyoni 13 kana kuti 13 million, asi vari kubayiwa vashoma, zvakapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba nemuvhuro pavaiviga, mutauriri webato ravo vaSimon Kayamoyo. Mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari kukurudzira bazi rezveutano kuti risimbaradze zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba. Mukuru anoona nezvekufisa chirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainogona kuti vanhu vabayiwe nhomba, kusanganisa kushanda nemakurukota eutano nevebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Hongu tiri kunzwa vakuru vachitaura kuti munyika mune madoses anodarika iwo 13 million. Saka chitsvambe chave kune veruzhinji kuti dai taenda tanobayiwa tawana kudzivirirwa kwakakwana.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuda kwekuti zvatiri kunzwa zviri kuitika kune nyika dzekuEurope, uko macases eCOVID-19 ari kuramba achiwedzera, uye vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwavo huri kurambawo zvekare huchiwedzera. Saka tinoda kuramba chipakurudziro kune veruzhinji vemuZimbabwe kuti dai takwanisa kubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 sezvo iye zvinezvi tiri kunzwawo zvikare kuti iyo yavanoti Delta variant iya iri kuramba ichisanduka nekusanduka ichiramba ichiwedzera neukasha hwayo saka vanhu vanenge vakabaiwa vanenge vaine kudzivirirwa kwakakwana
asi kahurumende iri kuti nhomba irimo munyika umu yakakwana dambudziko nderei apa manje varusiki
nyika yedu yeZimbabwe haisati yasvika iya yatinoti herd immunity tikada kutarisa vanhu vabaiwa madosis maviri iye zvinezvi vanongodarika mamiriyoni maviri nechidimbu chinoita 2.7 million saka tichiri pasi pasi zvakanyanya nhamba yevanhu vanofanira kunge vachibaiwa kuitira kuti tiwane kudzivirirwa kwakakwana mabasa edzidziso pari zvinezvi adzikirawo pasi zvakanyanya saka tinoda kukurudzira hurumende kunyanya badzi rezveutano kuti dai taramba tichisumudzira mabasa edzidziso kuti vanhu varamba vachidzidziswa zvakakoshera kuti vazhinji tinge tichibayiwa honai iye zvinezvi taakupinda muhorodhe yekisimusi tichange tichigamuchira vaenzi vakawanda vamwe vari kubva mhiri vamwe vari kubva kunyika dzakatipoteredza
ko imo muzimbabwe macho zvinhu zvakamira sei
tiri kuonawo zvekare kuti iye zvinezvi magungano ari kuramba achiwanda mungave mudzindufu mapati kumabhendi uku vari kuita michato uwandu hwevanhu vari kuramba vachiungana huri kuramba huchiwedzerwa toyawo zvekare tine dambudziko revanhu vasiri kumbotevedzera maguidelines ekupfekwa kwemamaski zvakakwana kutedzerawo mamwe maguidelines yakaita sekusanitaiza kutorwa matemperature vanhu vachipinda mumashopu zvimwe zvese izvozvo tinoramba kuramba zvichikurudzirwa vanhu kuti aiwa ngatirambei tichitevedzera maguidelines eWHO maringe nechirwere checovid-19 nekuda kwekuti njodzi ichiriko huru ngatidzidzeiwo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kunyika dzekueurope uko vaakurwisana nemakesi akawanda zvakanyanya nekuda kwekuti vakakurumidza kuvhura vakarerutsa mitombo yese yekudzivirira chirwere checovid-19
saka vanhu voita sei nemamiriro aita zvinhu aya varusiki
saka isusu senyika ngatirambei tichikurudzirana mungave mumhuri mungave mumisha munharaunda dzatinogara kumabasa kuzvikoro mumwe nemumwe ane basa guru rekuitira kuti tirambe tichiedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere checovid-19 tikasadaro tinogona kuzosangana nedambudziko guru iro rinozokurira zvipatara zvedu sezvo vanhu vakawanda vanokwanisa kuzosvika pakubatwa nechirwere ichi kana kurasikirwa neupenyu
mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Chigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti vambosendeka parutivi chirongwa chekufamba vachinyoresa vanhu kuvhota kana kuti mobile voter registration change chichifanirwa kutanga musi wa 6 zvita sezvo hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general isina zvikwanisiro zvekuti iwanise vanhu zvidhupa chirongwa ichi chave kutarisirwa kutanga muna kukadzi gore rinouya amai Chigumba vati havo kumahofisi avo makumi matanhatu nematatu mumatunhu ose gumi vanhu vakasununguka kuenda kunonyoresa Zimbabwe yasangana nesarudzo dzemabai election muna kubvumbi gore rinouya kutsiva vakafa nekudzingwa mumatare eparamende zvikuru vebato reMDC Alliance dzimwe sarudzo dziriko muna 2023 mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Elden Kandororo Dingani
isu tanga tichitori mugadziriro yekuti tikwanise kuzo observe process iyoyi voter registration yanga ichinzi inotanga musi wa 6 December saka patakanzwa kuti vari kupostponda zvikonzero zvavakapa takaona kunge zviri zvikonzero zvakakosha nokuti munhu akwanise kuregister kana asina chitupa kana valid passport muZimbabwe saka takaona zvakanaka chaizvo danho ravanga vakatora irori rekuti vapostponde asi chikumbiro chedu changa chiri chekuti vezeki vanofanira kutipawo maplans avo paine nguva, vanofanira kutipawo zvavanenge vachironga paine nguva nemukano.
Sei izvozvo zvakakosha kusangano rakaita serenyu iri rezesin?
Isuo sema stakeholders, sevanhu vanodawo kuongorora nekuona kuti ma processes edu ema elections ari kufamba sei muZimbabwe. Tinodawo kuplana nekuona kuti tingaise here vanokwanisa kutongorera ma elections edu uye nema processes ese akaita se voter registration. Saka pavakatipa announcement iyo yakabuda mupepa ranezuro vachitaura zvikonzero zvavo, takaona kunge zvanga zvakanaka, asi nhau yedu nechikumbiro chiri pakuti vapote vachiudza ma stakeholders hurongwa hwavo hose paine nguva, uye kana paine zvinenge zvichichinjwa kana kuti zvichigadziriswa vachitiudzawo paine nguva sevanhu vane interest nekuobserva maelections.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti zviitwe nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general?
Tiri kuda kukurudzira veregistrar general vacho vanotorisa zvitupa kuti vaite basa iri nekuchimbidza zvikuru sei muna December, apo tinoona kuti vanhu vazhinji vanenge vakazorora, vana vechikoro vari kutena 18 nevamwe vakatena 18 makore kubva pana 2018 tabva kuvhota kusvika pari zvino. Pane magroups akawanda chaizvo vatena 18, saka tinoda kukumbira kuti VRG vakwanise kuita basa iroro nekuchimbidza kuti vezeke vazouya vachiita mobile registration blitz yavo yavanga vachida kuita vanhu vazhinji vava nezvitupa. Uyezve tiri kunzwa kuti VRG vari kuti ivo havana maresources ekuti vatange urongwa huyo
yusi. Po itwa sei kana vachita havana mari?
Tinokumbira zvakare kuhurumende yedu kuti iite avail maresources, ipe maresources akakwana kune VRG's office kuti vanhu vakwanise kuwana zvitupa. Tine vanhu vakawanda pari zvino vari kutadza kutora zvitupa, vamwe vari kuenda voswerako vari kudzoka vasina kutora zvitupa, kune vamwe vakarasa, kune vana vakatena 18 vanambotaura vaye vakawandisa zvikuru. Saka toda kuti basa iro riitwe, uye kana zvichibvira vadecentralize process yavo vaite mamobile teams anenge achienda kumaruwa munharaunda dzinogara vanhu mumadhorobha vachiregista vanhu.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti nhau yetransport inogona kunetsa vakati wandei kuti vaende kunoregista kumadistricts offices ERG. Saka tinokumbira kuti vaite decentralized process iyoyo muzvikuru sei muna December. Mumatona vanhu vazhinji zvakare vachidzoka kuuya kuzororo, vanenge vachibvakana kune dzimwe nyika, vanogona vakarasa madocuments avo kuzvitupa kana mapassport. Saka tinoda kuti vabatsirwe vose ivavo vakwanise kuregista kuti vazovhota musarudzo dzinotevera dzemumabyelections uye dza2023.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingane, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makore mana adarika muna 2017 munguva ino, Mauto nevanhu vaitatidzira vainge vamanikidza mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kusiya basa mushure mokutungamira nyika kubva muna 1980. Vamunangagwa musi wa 27 Mbudzi vakabva vati dare remakurukota ravaMugabe rokupedzisira risiye basa vachidoma rimwe idzva ravaiti rinenge rakafanobata matomu, vachiti vaida makurukota mashoma muhurumende yavo. Pavakatora masimba, vamunangagwa vakavimbisa mabasa kurwisa uori uye kuunza utongo hwejekerere nekuumba ukama nedzimwe nyika. Kunyangwe vamwe vari kuti hapana zvachinja, vakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaMike Bima vanoti vamunangagwa vabudirira zvakanyanya.
The strides that is quite in terms of infrastructure, the strides is quite in terms of education, but issues are neither nyaya dzema the water and sanitation and things like that, the kind of things that we are doing in terms of increase in capacity utilization, makampani ari kuuya kuzarura ma investment kuva open for business, kuri increase ama exports, nyaye agriculture, nyaye pumbuza, nyaye kuita empower people, all these measures, tiri kutuona zichitipa dividend. And we are seeing it in the number of people wakuya wachiregister. We are also witnessing tichuona ma defections arbita from other parties wachuya wachitichoina almost on a weekly basis. So we are happy kutisatisi kuita zikutipa ma dividend. So we are happy with the progress so far, and we believe with Tikarama Tikaro, we will get to exceed the 5 million mark already.
Vaenderera mberi vachiti zvimwe zvavari kuda zviri kukanganiswa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekunze.
Zvakakosha kuti tinotenda zvikuru kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe haisisiri nyaya yeZimbabwe, yava nyaya yeAfrica.
Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira gungano renyika dziri muEuropean Union uye hurumende dzeBritain naAmerica vanoti vakatemera vatungamiri venyika vari kuchikora kodzero dzevanhu. Meya weguta reHarare akambomiswa basa vaJacob Mafube veMDC Alliance vanoti havo vamunangagwa havana zvavachinja kubva zvavatora chigaro.
Iko zvino vari kujurudza majuru nemuromo. Namo kwakufudza mbada kuri kungoitika munyika. Karenzi iya haina kudzoka. Mabasa hapachina chashanda. Pane vana vakungokura vasingazivi peisiripi. Vamwe havatorina mabhanga. Zvitupa chaizvo zviri kutoshayikwa. Namo yava munyika iyi haisati yamboonekwa kubva nyika ichitanga.
Asi Gweta vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vati vanhu vakawanda vange vakatarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa zvisina kuzadzikiswa. Pane kusawirirana mubato reZANU-PF kuti vamunangagwa vakwanisa kuunza kubatana here sezvavakavimbisa, sezvo pachine kurwisana panyaya dzezvigaro uye vamwe vaive makurukota munguva yavamugabe vakaita savasevia Kasikuere, vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwau muzvikuru wavamugabe vachiri muhupoteri. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutambi wetsiva akaita mukurumbira muZimbabwe ari kunze zvenyika anozikamwa zvikuru nezita rokuti Mosquito atanga chirongwa chekubatsira vechidiki vari mudambudziko rokushandisa zvinodhaka. Zvenyika ari kudzidzisa vechidiki ava nezvemutambo wetsiva kuti vasagume voba kana kudhakwa. Mutambi wetsiva uyu akaparura chikoro chekudzidzisa vechidiki zvetsiva chinonzi Mosquito Boxing School of Excellence. Mumwe ari pachikoro ichi ndiAntony Possible Mapako anoti aita basa rekurwa nevanhu mumigwagwa nekushandisa zvinodhaka, asi iko zvino ave kuita zvomutambo wetsiva. Ari konzo ave nemakore makumi mana atanga chikoro ichi mushure mekuregedza kwaaita zvetsiva. Alfonso akaudza Voice of America Zimbabwe kuti ave nevechidiki vanodarika zana nemakumi maviri vaari kudzidzisa zvitiva pachikoro chake. Mumazuva ake Alfonso akasimudza bande reCommonwealth Flyweight. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, hapo pa Studio 7 mamukaseona kwa majonga kandemire. Nia ndazi zangu zese zinotaura pa Studio 7 hapo mwurisei. Ndiri kuti ini ndiri mkumana wane 30 years. Ndishira rama ndira muZimbabwe. Ndichigara kudzora sepa ase distemu ndira kuregista kufota. Ndiri kuti ndichakuri ziro wangu wangu anotamba nao. Wari kuti aiwa kufota kuna basa zana yaka wina kare. Ndrukuwati aiwa sandizo gati vote zvino ita.
Makadiko pa Studio 7 hapo ari kutaura ndi Clemens Tauya ari pano pa Jobek patembisa ndidada apa pamusoro pamunangagwa nefoeza shita wachitonga pano chavaita kushima South Africa peta warege mkoma la pindi havo gosi vwa kundika ana
kinoti heo yiku studio 7 makasimba ire yisuti ya penyu tirikunu kubusha kwa marange ndinitwa mai chando ndirikuti hamadi kani gatoni zvinhu zvakanaka tisaone rimaba tirikuti hamadi kani apo patakuenda pa 2023 apo ngapagadziriswe tivhote mune zvakanaka tiri kukumbira imimi mutungamiri nesehurinderi tikautwasike zvechokwadi tinokude kuti zvinhu zvinake tigarewo zvakanaka munyika vanodawo nomapasta tiri kuti anhuyi ngatimboise pane mwana mudiki uchamisa usikakutsirwe kuya kana aende kumitingi dzinenge dziri kunze kwenyika inonga achiteerera zvichinyora mamenezi tivhotere pana achamisa madikani timbosiyanawo nane hwara hwedzi asi hatisi kuti hwara hwadziba dzine dzimwe dzichapindawo kana maite maMP kana kuti makanzira ngekuti huni nhete dzega hadzichengeti mwoto asi kuti dzikasangana huni dzakakura netsutsu mwoto unoramba uripo adikani
chavakangogona vamunangaro kugadzira tara yekuti magonyeti avo atransporte zvinhu kubva kuhabha yekuno kudebheni kunoku kuenda kuzimbabwe ko vasina vasingagondi kundotransporta zvinhu outside vodini ngavagadzire zvinhu zvemuzimbabwe kwotogadzira zvinhu zvisana basa rose isu chatinoda ndechemabasa isu kune rodhi dzachona tinodzidinisa tichindepi vanhu ngavagadzire zvinhu zvinoita kuti vanhu vose vararame nevarombo nevapfumi munhu wese ararame kwete kungotanga chinhu chimwe saka iyena munoti kana muchiti 2030 munee muchipo muchagadzira mune muchireva kuti kudii
makadiko vajonga nemablessing nevatunuka vandi iri nguva kutaura vangu panyaya yamadhivhaisiko vamunangagwa vasvika 4 years vachitungamira nyika vama 2018 ani chandaona shanduko yaita ndiye shanduko yenhamo nhamo ndiyo yanyanya kuuraya vanhu muzimbabwe nhamo yanyanya chimwe chandiri kuona hapana corruption yenhamo ndizvo zvinhu zvawedzera izvozvo hapana chimwe chinhu kamwe chikara chamboitona vamunangagwa chinonakidza hapana kana wani inhamo yecorruption ndiyo yanyanya chete hanamo yanyanya namo hanamo number one ndiyo nyamo yavagona kuvanhu vezimbabwe hapana chimwe chinhu namo yoga yoga
unofarai vajonga kandimire unofarai vajonga kandimire nazvezvinhu kune zvanupeivha tisombotoviona zvakanaka mukomana waregedza yapini tiri kutambura chinge takazvarwa tatokura kuti vafana vakuru hapana kana chati takabuda nayo mugabe vangu vachabvuranga varipo nagagwa vacho nezvizvizvi vamunagagwa vacho varipo asi hapana kana chii ndiratidza kuti ande kutongoita hapana tongonetseka nazvino sei tatokura takangobarwa mutingonetseka hapana basa rataiwana taishanda tasvika pakutouita madzimai tatoroora tane mhuri but hapana tane vana hapana katitabude nechii nikodison ndebenuko
makadii pastudio 7 apo vana tononoka hwande ini hangu ndiri kuno kwamola kumatonga zvinoti vamunangagwa kubva vapinda panyanga vane 4 years hapana chiri kuitwa mahumbwe chete isu kuno kumatonga tiri kutambudzika zvikoro chiri kurefu zvipatara chiri kurefu nzara tinongotarisirwa pasi kunyange ukaapplya kunesing kunyange ukaapplya kuchipurisa hutorwa nzuru mutonga saka taakuda shanduko mukomana ngaachipinda hake mwari dai vabatsira ndinotenda ndinyika that kwamola
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekutenda kana kuti Thanksgiving Day rinocherechedzwa muamerica musi wechina chechitatu mumwedzi wambudzi gore roga roga vanhu vachitenda mwari nenyika yavo asi zuva iri arifari urihipo nevamwe vanhu vekutanga kugara muAmerica kana kuti Native Americans vanoti zuva iri rinopemberera kutorerwa nyika yavo nevachena uye kurayiwa kwemhuri dzavo pakuzopambwa kwavakaitwa. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo chipodendere vanoti kunyange hazvo zuva iri riine mutauro rinoramba riri zuva guru muAmerica sezvo riri zuva rokuzorora rinofarirwa nevagari vemunyika muno zvikuru kana takatarisa kubatanidzwa kwaro nemutambi wenhabvu weAmerica weAmerican football. Tabata muzvinafundo dendere kuti vatiudze pamusoro pezuva iri.
Zuva reThanksgiving rakagadzirwa iro zvichinzi pakauya vapambe pfumi vemuAmerica vakasikutambirwa nevagari vemuno munyika. Asi kunewo vamwe vanoti vakatambirwa vachibva vazouraya vagari vemuno sezvakaitika kwedu kuZimbabwe.
Zuva iri rinocherechedzwa rini?
Rinocherechedzwa paThursday yechitatu muna November. Gore rino ningori musi wa 25.
Chii chinoitwa pazuva iri? Vanhu vanoricherechedza sei?
Vanhu vanosangana nemhuri dzavo vanobva kwakasiyana siyana. Gore rino nenhau yeCovid vazhinji vari kuti vachange vachisangana vari vashoma.
Zuva reThanksgiving iri rakatanga kucherechedzwa rini?
Rakatanga iro kucherechedzwa ngati kuma1700s. Pane vanotiwo this is the 243 Thanksgiving yaiitwa ichipembererwa. Ini kwandinogara kuno kuMassachusetts ndokwayakatangira. Vanonzivo maPilgrims vapambe pfumi vekutanga vakauya muAmerica vasina mapi vakasvikira kuno kuMassachusetts kunonzi kuCape Cod. Vari ikoko kuCape Cod vanotaura nezvazvo vanoti vakabira varidzi venyika chikafu chavo chavakanga vakachengeta kuitira nguva yechando. Asi vamwewo sezvandareva ndo vanoti vakadya vese vachiwirirana.
Sei shiri yengarukuni kana kuti teki ichidyiwa zvikuru pazuva iri?
Huku inodyiwa ndingati aisi huku ishiri yengarikuni turkey. Kwedu kuZimbabwe hatiwanzi kuidya iyi nekuti vazhinji vanoti hainake. Asi kuno inodyiwa chaizvo. Munoona muchaona mufananidzo mhuri nemhuri kunyanya maZimbabwens ari kuno vanenge vanadzo vachidya pamwe chete nekuti kuno kuMassachusetts kuMassachusetts vanhu vekuno vainzi vanhu veMassachusetts dunhu reMassachusetts ndivo vaichengeta matoki akanga akawanda chaizvo kuno. Ndiyo yaiva nyama yeveruzhinji kuno uye zvekare yaiva very affordable yakanga isingadhuri.
Vamwe muAmerica zvikuru vanhu vakatanga kugara munyika ino kana kuti maNative Americans havafari nezuva iri nemhaka yei? Dr. Dendere.
Vatinoti maNative Americans varidzi venyika kufanana nevanhu vatema vedu kuZimbabwe havafariri zuva iri sezvandareva nekuti vazhinji vavo vakaurayiwa. Ndine nguva ndainyatsa kukutsanangudzira history yacho nekuti kune vanofarira zvehistory munogona kufarira kudzidza izvi. Asi muchidimbu ndingangoti vapambe pfumi pavakauya havana kudya zvakanaka nevaridzi venyika vakaba chikafu chavo chibage huku zvimwe zvakadaro zvavakanga vakachengeta nguva yechando nekuti kuzvinoita kupinda munguva yechando snow chando chinenge chakapfuura kukunda dzimba zvichireva kuti varimi vakwanise kurima. Saka vanhu vaichengeta chikafu chavo vapedza kuba chikafu ichocho vakabva vaenda zvekare kwatinoti kuConnecticut ikoko zvinonzi vakasvika vakauraya varume vakadzi nevana vanosvika 7000. Saka munongoonawo kuti varidzi venyika vagari vemuno chaivo vatinoti maNative Americans havana kufara naizvozvo. Kuno kuMassachusetts avanonzi maAmerican Indian Association vatobuditsa tsamba yekuti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti nguva Thanksgiving ivo vachipemberera isi tichipemberera vazhinji vavo vanenge vachichema hama dzavo dzakafa pavakaurawa nemapilgrims ipapo. Asi zvisinei tinotiwo kubva kwatiri kumhuri yedu nekwenyu dai mukava nenguva yakanaka svondo rino muchisangana nevadikani hama neshamwari.
Abo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika apa Wellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo chipotendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.